manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 19/2018
makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia. Umo vari kuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo.
Zimbabwe inorangarira vaRoy Pachedu Bennett avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica nemusi wechitatu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia nhasi murwendo rwavo rwekuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaMnangagwa vasvika munyika iyi mangwanani panhandare yeKenneth Kaunda International Airport vakatambirwa negurukota rezvekunze kweZambia vaJoseph Malanji. VaMalanji vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe neZambia dziri kusimbaradza kushanda dzose munyaya dzeupfumi nezvimwe. VaMnangagwa pataenda pamhepo vange vave kuita hurukuro navalungu vachitaura nezvematorero avakaita chigaro kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Zvakakosha kuti vaMnangagwa vanoenda kuZambia nedzimwe nyika. Tinoziva kuti munguva yeRhodesia vaMnangagwa pavakabudiswa mujeri vakadzoserwa kuZambia vachinzi ndokumusha kwavo. Saka kuzveukama nevamwe hazvina kuipa, kutaura hakuna kuipa, asi chatinokurudzira vaMnangagwa ndechekuti vakasire kuita zvinodiwa zvacho, kwete kungotaura nemuromo, muromo hauzaririrwi nerwizi. Chinodiwa kuita kutaura kuti iko zvino mauto abuda zvachose mune zvematongerwo enyika, nekupa mhiko yekuti hakuna mhirizhonga ichaitwa, nekugadza pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo, zvakarewo nekuona kuti mimwe mitemo yakaipa inonyonganisa musarudzo, mitemo yakaita sena posa kana aipa nemimwe yabiswa, zvakarewo nekuona kuti mapato anopikisa anosanganisira rinotungamirwa navatsvangirai nerinotungamirwa namai Mujuru nerinotungamirwa naungosana moyo apuwa mikana yakaenzana nezano PF pamitsenyuro yeZBC paTV kana mumaradio uyezve mumapepa akaita seHerald neSunday Mail ehurumende. Ndo zvakakosha izvozvo, vanhu ngavapuwe mvumo yekutaridzira murunyararo vachitaura kana kugunununa pamusoro pezviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi kavamwe vari kuti vaMavhinga chimbova painguva vaMnangagwa vasati vane mwedzi yakati wandei vari muofisi umu.
Kwete ikoko kusaziva nekuti vaMnangagwa vaivana vaMugabe, ndivo gurukota rakanga riri muhurumende vaMugabe kubva muna gore ra1980 tichiona kuzvitonga kuzere kusvika nhasi uno. Kureva kuti makore makumi matatu nemanomwe apfuura vaMugabe navaMnangagwa yaiva tsika nditsikewo. Saka chiroko chichitwa nechipi, uyezve zvizhinji zvatiri kutaura izvi zvekuvandudza mitemo kana kuti vanhu vapiwe mikana yakaenzana panhetsenuro yeZBC kana kumapepa nawo hazvitori kana musweri kungotaura nhasi kuti ndo zvavapo zvotoitwa. Ko zvingada gore here izvo kana kuti zana remazuva kuti zvinonzi kuti mitemo yeshandiro zvoda zvine namazuva ako? Zvisi izvi kusaziva mitemo ikoko. Mutemo weposa kana weaipa hauna muswere kuti ubiswe, kungotaura kuti ngatiei zvakati vakomanana nevasikana muparamendi zvotoitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vade wamavhinga vange vachitaura parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwe enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda pamusangano wokuziya sarudzo wakaitirwa muHarare neChina. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network neChina, Moshina Bizimus uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanirwa kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo, vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende idaidze kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti kunga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawewo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva, mwaka nemwaka vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvizvi chaitika nekurwara kwomutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukwikwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Kuopposition vatinetsekei nepavari yezvinezvi. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiriri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi ichatevera kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko. Nokuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba. Opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvira zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba, zvinongoreva kuti tatova one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisisa ngaisimbiswe mutungamiriri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vane tarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Voters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasisina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanatsotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tata kuita dip yeparticipation. Ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chinonechirungu vhota apathy, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino, nokuti paitika chiitiko chaitika ichi, vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei nokuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Gweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati ni bumbiro remutemo nemutemo ndochatibatsira kuti tudzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo enyika. Mozva kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenge echiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakauya mui mastreets kuzo demonstrate. So vanhu vakabatana voita izvozvo vakaita na November vachiti kwete hatidi kuti vechiuto vaite se vave maactivists nemapolitical parties zvinoitika.
Sangano rezesine rinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya mutsaona yechikopokopo kwevaive mubati wehomwe muMDC uye iri nhengo yeparamende ichimiririra chimanimani vaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather. Vaviri ava vaive muchikopokopo chinonzi chakadonha kuNew Mexico State muno muAmerica nemusi wechitatu. Vachitaura neStudio 7, vanokokera nhengo dzeMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese vati vaBennett vaida Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvekuti vanhu vemuno muZimbabwe sikumuseri kumanyikaii vakanyira kushandira vari kudzimbikana nekuwadzwas.
Shungu dzavo dzaibva pai?
Shungu dzavo dzaasekuti muchizvarwa chemuno munyika munhu akazvarwa akapfurira muno muZimbabwe angachanda nevanhu pamunhu anga asina zvakatarura ganda munhu angaida kusevenza nevana vese veZimbabwe. Chavaida ndechekuti nyika ino vanhu vese vagari vachigara zvakanaka vachidya vachidzidza vanga vasingafaniri kujanyirirwa uye kukanganiswa kwanga kwaitwa nyika. Nasaka kutezini nika uparari wani watambi utambu kiki nesu jambu wa hida uti waanze ukaitilisha wakucho ino kwa wakaita nipangano MDCT.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weMDCT kuManicaland vaTrevor Saruwaka avo vati vanhu vekuchimanimani vaivati pachedu nekuti vaishanda navo zvakanaka.
Vabhenedzi chandingadanga kutaura ndechekuti munhu aitoshamisa nenyaya yerudo rwangu inaro panyaya yekuti vana venyika ine vasununguka. Izvi zvandinoti kushamisa nyaya yekuti anga ari murungu sekuziva kwenyu, asi aitonyanya kubata vanhu vatema zvakanaka kupfuura mabatirwo anoitwa nevamwe vanhu vatema. Ndosaka akazopiwa nickname yekuti Patrio nevanhu vekuchimanimani mushure meunge watoona kuti ndiye munhu aitoita seivo. Saka izvozvo tinochema zvakanyanya nekurasikirwa negamba iri ranga risingatarisi ganda remunhu.
Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwaBennett nomudzimai wavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandawo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore makumi masere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandavo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
VaBennett angari munhu ane rudo, munhu anotendeka, munhu wekuti zvaanenge ataura kuti ndozvaarira kuita ndozvaanoita. Haasi munhu ainyeba, ainzvenga nzvenga, aiwedza kurova imbwa akawiga mupini. Samunhu anga achida Zimbabwe nemwoyo wake wese nerudo rwake rwese. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvisingaiti. Handifungi kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti kurasikirwa kwataitwa naBennett kurasikirwa kwenyika kwakakurisisisa chaiko chaiko.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSeneti remuAmerica riri kuzeya bhiri remutemo rakatambirwa nedare reParamende yepasi rekuti pave nemari inogona kushandiswa nehurumende kutanga nhasi pakati peusiku. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter vachiti mavhoti ebato reDemocratic Party ari kudikanwa zvakanyanya kuitira kuti hurumende yavo irambe ichishanda, asi vati zviri kudiwa nebato reDemocratic Party paurongwa hwevanhu vekunze weAmerica vanopinda munyika iyi zvichapa kuti bhiri iri ritadze kutambirwa nedare reSeneti. Izvo zvinozoita kuti hurumende ivharwe panosvika pakati peusiku hwanhasi.
Mauto eSomalia ari kushanda achibatsirwa nemauto emuAmerica abvisa muutapwa vana 32 avo vakange vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Gurukota rezvokuburitswa kwemashoko muSomalia vaAdrian Ham Oma Osman vaudza vatori venhau kuti mauto emuSomalia abatsira vana ava kubva pachikoro chiri mudunhu reMidul Sabele. Vanhu vana vafa nechirwere chekorera muchegutu, vamwe gumu nevasere vakarapwa chirwere ichi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore 70 amai Laita Mungulusia avo vanopinda chechi yechimoslem ndivo vakatanga kufa musi wa8 ndira. Zvinonzi nekuda kwechitendero chavo icho chinosungira kuti munhu anenge afa asvinwe matumbu, varume vatatu vakasvina matumbu amai Mungulusia vakazorwarawo nemudumbu, vaviri vavo vakafa. Mumwe murume akazofawo nezuro nechirwere chekorera mushure mekuendeswa kuchipatara chemuchegutu nemusi wechitatu svondo rino. VaNyamayaro vari kukurudzira vemachechi kuti vaungane panenge paine zvimbudzi nemvura uye kuti vanhu vasabhabhatidzira nemumvura.
Tinokumbira kunyanya nerazvinamato anoitira mumasango pave nematoilets, pave nemvura yekugeza yekushandisa. Tinokumbirawo kuti vaya vano papatidza vanhu mumvura varege tsika iyoyo. Tichikumbirawo kuti vanogungano hombe vanokusaungana nguva yakareba, vaungane nguva shomanini vaende. Manguva inoyo yakadai nekurudzira kuti vanhu vasanyakungana vakawanda panhu pemwe chete.
VaNyamayaro vati korera yawanikwa muchegutu haina kubva kuZambia asi ndeye muchegutu, uye vanhu vachadzidziswa kuviga munhu anenge afa nekorera.
Kana paita rufu rekorera tinokurudzira kuti vanhu vasaungane nguva yakakura. Vanhu veutano vanoyacha kubatsirai kuti vanhu vanenge vafa nekorera vanovigwa zvakaita sei. Taona kuti inenge yabva mumuchegutu haisi kuti yabva kuZambia. asimo kurizira vanhu futi kuti kuzambia zvokene korera nechekuti yamo vanhu vave vakangwara mafambiro avanenge vachiita munzvimbo idzodzi.
Hurumende yekuZambia yakazivisa kuti chirwere chekorera chatekeshera munyika iyi uye vanhu chiuru vakarapwa chirwere ichi. Mugore ra2009 vanhu vanosvika mazana maviri vakarwara nekorera, vamwe makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Tevedzeri wemutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vanoti kuvhurwa kwekambani inogadzira fotireza yemhando itsva kana kuti liquid fertilizers kwaMutare chinhu chinofadza zvikuru. VaMukwende vanoti kambani yekuSouth Korea iyi yakavimbisa mabasa kuvanhu vanosvika mazana maviri zvichikwira uye kupa varimi mukana wekushandisa mhando dzechizvino zvino kurima mbeswa dzavo. Tabata vaMukwende kuti tinzwe zviri kuitika paurongwa uhu.
Kuvarimi chinhu chikuru chaichi chaitika ichi. Ndofunga tekinoloji inoona dzinongopfuta chita paizeda iri kuita kuri kuita climate nezvive zviri kuita nokukwira kuri kuitawo mafertilizer masaizi achiimpotwa kubva kune dzimwe nyika ichiisa kuita foreign currency. Tinoreva kuti kana tava nefactory yedu pafertilizer akureva kuti taakukwanisa kurima uye murimi akwanisa kuita akwanisa kurimawo zvakasiyana nemutengo uri nani tizokwanisa kurimawo zvakasiyana kurimawo horticulture. Iziva horticulture ndiyo yanga ichinyanya kupinza saka mafertilizer akaita saiwo anonyanya kushanda mafertilizer akaita sehorticulture. Saka zvinobatsira varimi yekuti zvinovandidza upfumi hwavarimi uye marimiro yedu sevarimi zvinobva za zvaita nyoro. Saka isu sevarimi zvinobva kufara zvikuru nokuti hapana pachazodzika mapuraizi maproducer puraizi yetu maproducer puraizi aramba ari paari pakabva chitenda nemainput edu nemafertilizer nemutengo wakaderera zvinoita kuti tiwane mari yakati wandei zhinji ikonomi yenyika ibudisire iyezve varimi tokwanisa kurima pakakurei toita productionbatiro saka tinonzwa kufara.
Tikatarisa vaMukwende mashandisirwo emafertilizer emhando yatagara tichiziva aya neuyu mutsva waakuuya uyu uri kunzi liquid uyu, varimi vemuZimbabwe vari kunzwisisa here musiyano wazvo uye kuti zvinogona kushanda zvakafanana here?
Varimi vemuZimbabwe vakadzidza kudarika vamwari nakuti mumwe muAfrica aiiendokupinda kuita aita mayuth yedu vanomhanya neinformation iyi mazuva ano tava nemaSMS maWhatsApp nemadifferenti avapo zvokuti hazvitori kana zuva rimwe chete kuti vanhu vazive liquid fertilizer inoshanda sei uye magroups awanda anotaura nezvetechnology. Saka
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
Pa
pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemuchakabvu vaRoy Bennett avo vakashaika svondo rino. Pari zvinoregai timbonzwa kubva kuna ivo muchakabvu vaRoy Bennett painterview yavakambotaura vari pano pa Studio 7.
Kumbira baba nemadzimai babwe vakatikodzera mumakwiti akapfuura anaya takamirwa pachena chena tese tinozviziva kwatakamira endi zvinotoratidza kuti hurumende yeZANUPF haisina rudo nevanhu haisina rudo yekuda kushanda nevamwe haisina rudo kurunurina Zimbabwe nekupinza mapolisi anopa vanhu mabasa inosumudza nyika yedu chikuru chandinogona kutaura ndezvekuti nhunzi haite huchi saka zviri mumaoko mwedu ngatinyatsomira mira vakavhoterwa muparamendi nemumakanzura siyana nazvo ivo vachida kutonga vachida kuti birei vasiyei vatonge vega tione kuti vanosvika kupi ngatinyatsokuratidza ivo vanhu veZANUPF vatovada pese pese patinogona napo ngatinyatsokuvavharavhara.
Regai tiende kune vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chiii.
Makadino tiri kuSouth Africa pana Roy Bennett tarwadziwa chaizvo tarwadziwa kunyange tichisapota ZANUPF asi Roy Bennett aiva munhu akanakisa chaizvo haava Roy Bennett munhu akanga achisenza nevanhu zvakanaka kunyange aiva munhu akanga ari kuopposition asi akanga ari munhu akanga ari kusimudzira nharaunda zvakanakisa zvokuti vanhu vazhinji vakamuchema kunyange veZANUPF vaimuvhotera Roy Bennett pa MP vaBennett vaisimudzira nharaunda vaitadhara vana vechikoro maschool fees vanga vasingatarisi kuti ndekubhadharira mwana weZANUPF kana kuti ndewe MDC kana kuti ndewechi vaingeitwa zvinhu zvakanaka nharaunda kunyanya kuchimanimani kuna anangaonuku aiwa vaitira vanhu zvakanaka chaizvo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa basa rakaitwa navaRoy Bennett rokukurira kodzero dzevanhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tombodzokerazve kunhau yatanga tasiya yemunamato waitirwa vatsvangirai kumasvingo. Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai nhasi vaungana pamasvingo Civic Center vachinamatira mutungamiriri wavo uyo ari kurwara nechirwere chegomarara. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzawo MDC Alliance pamwe neve machechi vachinamatira vatsvangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu sadyara veMDC mudhorobha remasvingo vamurangamwa chanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muvako vamwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane. Ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya.
Amen.
Saka ndingati muchidimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT ama Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa chinotigonesa chinotisvisa.
Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Ivanze Zininga.
Ini ndini Tanono Kawande tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje indodakazi kankosikazi Grace Mgabe indodana yakhe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngceleni wePlumtree lamuhla lapho abefuna ukuchapha lemota ezinentengo ephezulu ezintathu
Nyokuti lava yote voti leo, ama vota kipa watato mu, ama chene neza anu kuhu watu nyinga ini, wepala wapanzu kutuwa za voti la polling station ni. Kuzuchu kutu loku yinjele, unu kutu selavandu kutuwa ye wazi, kutu polling station le, kutuwa kumama voti, ama ni unga ganani.
Inhlanganiso ebuthelele inani lezahlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi abasekeli bebandla leZANU-PF bahlukuluza abangabhalisanga ukuvota. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Silengxoxo legqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kankosikazi Grace Mgabe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngcelweni wePlumtree lamhla lapho abefuna ukuchapha lemota ezilentengo ephezulu ezintathu. Umnumzana Gorelaza ube lemota ezintathu ezemhlobo weRolls-Royce, iBentley leFerrari ezibiza amakhulu ezigidi zamadola nganye. Ubikwa ubesalelwa ukuchapha umngcele ebuzisiswa ukuthi ufuna ukuya ngaphi lalezi mota ezisegameni likanina uGrace Mgabe. Kodwa uze wavunyelwa ukuchapha wangena kwele Botswana esithi udlula esiya kwele South Africa. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Igqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube ongumkhokheli welinye lamacele eMDC utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Mphoko waya emthethwandaba ukuthi aphiwe imfanelo zakhe ngokugcweleyo hatshi ukuthi kaphiwa lutho.
Indaba ama-pension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe i-constitution ngoba ungaya esigabeni sesi-102 se-constitution uzathola ukuthi enana kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo le-vice president onguye sesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security okuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbuza hayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le ipension izaphiwa owayengumongameli uMgabe akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi ke khonapho uyabona ke baba ngoku umthetho ka former president ama benefits lama allowance yiwo adungakabi khona. Ngichasise khona indaba ye pension ka president lo vice president, former president lo former vice president kubhaliwe already, kubhaliwe kulotshiwe constitution ukuthi pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi kubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-Act of Parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-Act of Parliament langaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba upresident ebesilaye nguyena lo yedwa umgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwathi.
Umnumzana Washman Ncube ligqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezikhuphe imbono ehlukeneyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Roy Bennett, wayengumgcini sikhwama webandla le-MDCT. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni le-New Mexico kwele Melika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni ye-Twitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe le-Studio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso, ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kulusizi ukuthi umuntu ngemva ode sebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wakhitshe elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ngezelo ngenketabetshabi eyenziwa ngohulumende yena lo icina isifake abantu nga ngoba uBennett bengumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokhe ngumuntu olapha i-agricultural industry tibiza qala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ube ngomuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. uBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowayengumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokhu sikudaba olufanayo owayengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu uSenator Eddington Luto Taphela kasekho. UTaphela wayengusenator webulili mamangwe kubandla le-MDC singakadatshulwa phakathi lesi sigaba elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube kusukela ngomnyaka ka-2006 kwaze kwaba ngomnyaka ka-2011. Umuyi wazakala kakhulu njalo kwezemfundo, njalo engumfundisi wesonto ye-Methodist. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo olongezelelwe amalanga liqhubeka liqansa kobulawayo lapho ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lubikwe ukuthi luzaqhubeka lubhalisela ukuvota ngemva kohlelo olukhona manje kanye lokulungisisa okuningi kwalabo ababe befuna ukuguqula lapho abazavotela khona ngesikhathi bezaphiwa ixesha lokuhlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lwabazavota. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inani labantu asebebhalise ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR Blizzard selisedlula inkulungwane ezinhlanu, njalo ukubhalisa ukuvota kuzaqhubeka ngemva kwalolu hlelo emahofisini ezek kobulawayo. Ekhuluma emhlanganweni eBulawayo Club lenhlanganiso ezizimeleyo obona ngezokhetho ezek esigabeni sakobulawayo, umnumzana Innocent Ncube uncome inhlanganiso ezizimeleyo ngenhlelo abalazo zokukhuthaza abantu ukuyabhalisa ukuvota, ethi ngempela abantu bayabhalisa ukuvota ngobunengi, ethi labo abafuna ukuguqula indawo zokuvotela bazakwenza lokho ngesikhathi behlola ukuba ngempela amagama abo akhona kuluhlu lwabantu abazavota.
Ngamalanga la adlulileyo kuze kuzofika lamhla, abantu asebethe bafika ukuyarejista bayedlula i-5,000. So luhamba kuhle kakhulu ngoba ama CSOs lawa aphathisa kakhulu ukumobilize abantu.
Umnumzana Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota ngobunengi bengesabi amapholisa atholakala endaweni zokubhalisa ukuvota, ngoba bayabe besemsebenzini wokulondoloza ukuthula, hathi ukuzobopha abazobhalisa ukuvota.
Abantu ngiyabakhuthaza ukuthi amapholisa akalandanga amacala. Amapholisa alande ukuzogcina imitshina ukuthi kube lokuthula futhi.
Ilunga lewoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukuba inani labantu ababhalisa ukuvota liphansi, ethi abantu bathi abasakuboni ukuqakatheka kokuvota. Ethi abantu bafuna umbuso wezabelo ukuze bavote, bethi okwamanje ikudlalisa isikhathi.
Ya, inkinga le ikhona kakhulukazi ngoba isizathu sizithola nxa singena lapha isikhuluma labantu, abantu bamaTableland bathi vele uvota kubancedi ngalutho. Nxa sizama ukubabonisa ukuthi no, lokhu kuya-affecta into ezinjenge-development, because nxa kusetshenziswa into zama-constituencies for development purposes thina sisabalelesi, but abantu kabathakazeleli kakhulu, bakhala ngokuthi i-politics noma kaze bevote bengavotanga impilo zabo azitshintshi.
Evumelana lo Mahlangu umfundisi uShadrack Ncube we-Agape Mission osebenza ngaphansi kwenhlanganiso ye-Christian Alliance bekhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuvota, uthi bakhuthaza abazalwane ukuthi bayebhalisa ukuvota, kodwa abantu bathi lokhe bavotayo akunantuthuko abayibonayo. Ethi bakhathazekile ngenani labantu eliphansi labantu ababhalisa ukuvota emandebeleni
tina kuinto siyenza njenge Zimbabwe Christian Alliance kuthaza kakhulu amabandla sihamba emabandleni sikhuthaza ama bishop ukuthi akhuthaze abazalwane babo ukuthi bahambe baye register kade banga register for EBVR abanengi bathi bona akwenza ukuba ngazi baqhubeke besiya register akaze kutshintshe lutho since 1980. We are also encouraging them ukuthi kuhle ukuthi ba register in case kube le candidate yabo abayifisayo ngaleso sikhathi le candidate ke sisiba khona nxa bengasa register ku BVR kuzaba affecta kakhulu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luqhubekela phambili kobulawayo noma nje inani labantu eselibhalise ukuvota liphansi kakhulu uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe okulakho okwehlisa inani lezabelo eziza kuba lamalunga edale lephalamende kanye lemali yentuthuko etholiswa izabelo okuzabangela ukuhlanganiswa kweziqinti ukuze kudalwe isabelo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Kusenjalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project iZPP ithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zihlukuluza abahlali bepulazini leHopley eHarare kanye labaku ward 13 eKadoma ngokuthi balethe amaphetshana atshengisa ukuthi sebebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi belobe phansi inombolo ezikuwo. Lokhu kubikwa kuzabonisa ukuthi bavotele bani ngemva kokhetho lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bezama ukuchasisela abantu ukuthi lokhu akulasiqiniseko. Embikweni ewethule lamhla ntambama, inhlanganiso yeZPP ibaqamba ngamagama ababikwa besenza lokhu njalo ithi kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo. Ukusenjalo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi lanxa ingxaki sezimbalwa kuhlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni ukwethuselwa kwalolu hlobo kuqhubekela phambili.
Into esiyitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi berejiste nje kulika konxa sikhangela into ezinyabo proof of residence ngoba amazeki officers sebe namandla ukuthi bebhalele umuntu wonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngaphi. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bese bevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station yiphi. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvota ibizana izakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje indaweni eziningi abantu bakwazi ukuthi berejiste bengahlukeheke kakhulu ngendaba zamavota.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa amasivikisikati lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho akula muntu ozakubakwazi lokho. Bona ama-organization ezingabo Zimrights labo iyaubona kakhulu ephambilini kokulwisana lohlelele nalokho okwenzakalayo. Amabandla lezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu. Sawabona nje ekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asike zithiwake bafika bekhuthaza abantu njalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba njani.
Ababalisike kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Abantu kuwahamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotiza kutshengisela ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.
Lo ngumnumzana Pride Mokono isiphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo umongameli Donald Trump weMelika lamuhla wenelisa umnyaka owodwa esembusweni Njalo kulungiselelwa idili emzini wakhe weMar-a-Lago eFlorida kusasa kunanza ilanga agcotshwa ngalo nyaka enye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi impumela yokudingisisa okuchiyeneyo iveza ukuthi inani labasola umbuso wakhe liyakhuphuka ngesiphangiphangi kukanti elabamsekelayo liyehla. Usanda kuhlambaza amazwe akuzwekazi le-Afrika kanye lele-Haiti njalo elemelika lilokhu licubungula ukuphatheka kwakhe ngokungekho emthethweni lele-Russia. Asizweni ingxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngalolu daba.
Ye, yeah, bengisathi mina uDonald Trump ukungena kwakhe nje kwaba nokungeneliseki kubantu abaningi. Ngoba wangena eyile politician eyayibonakala ukuthi iza nezinto eziningi efisho yena ukuthi uza lo tshintsho oluningi, kodwa lolo tshintsho lwalubonakala ukuthi luphambene nenqubo ejwayelekileyo yezepolitiki emhlabeni. Akusuye muntu omele ukuthula emhlabeni, umuntu onochuku ochukuluza abantu nje benganenzanga lutho. Ngakho-ke uma ngabe kukuthi simbuka ngempela ngempela uDonald Trump akuyena umuntu oqonde ukwakha ukuthula emhlabeni, oqonde ukwakha uxolo, oqonde ukwakha intuthuko. Simbona engumuntu ongekho kuzona zonke lezo zinto ezijwayelekileyo kwinqubo omgomo yezepolitiki yasemhlabeni.
Abanye bengathi ulenhlanhla kumbe nguphunyuka bemphethe ngoba siyananzelela ukuthi bakhona ababelokhu bemsekela. Kumba yenzeni nje uyasinda kulokhu kudlule?
Ukuthi nguphunyuka bemphethe singathi kuyindlela emchaza kangcono kuzofika manje ngoba kuningi asekwenzile obekade kungabe sekumbizele esidlangalaleni sokuthi ehlise esihlalweni ngama-American. Kodwa kukhona futhi enye into ebalulekileyo kakhulu ngoDonald Trump. Asikaze simbone uDonald Trump umbuso we-America la kube khona abantu abaningi abarizayine kangaka ngesikhashana esincane embusweni. Esikubonileyo kuDonald Trump abantu abaningi abarizayinile ngaphansi kombuso wakhe akade bese ezikhundleni eziphakeme kakhulu, into engajwayelekanga ukubonakala leyo. Ngenye into ebonakalisa ukuthi wona ama-America ewodwa baningi sebebaningi abangagculiseki ngendlela abusa ngayo nalabo akade bemlandela ekuqaleni ngesikhathi engena ngoba ukurizayina kwabo kutshengisela ukuthi kuningi abangavumelani nakho noDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abantu abaningi bavumelana lokwethulwa inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lenyaka ngenxa yokuthi akukaguqulwa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Ukuhlelo Zimbabwe Today esixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa kwe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu kanye lo mnumzana Khumbulani Ncube. Undlovu usungula lolu daba.
Ngivumelana layo kakhulu i-Human Rights Watch. It's almost impossible ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo ngoba iZANU-PF iyakwazi noma ihleli yodwa ukuthi
angeki ngobe okhethe olukhululekileyo isizathu kuyukuthi yazana ukuthiwa idonku ungazwe lifake ithayi ndingabona umlotha liyawela phansi ligisiwe ngoba yekhonapho elikholisa khona i-ZANU-PF vele iyazakala ngehistory yena leyo kususela ngo-1980 kwathiwa khona amabutho awabuyele kuma-barracks ngo-80 kuvotwa ulord Somzi ethunyiwe vele e-England ukuthi azoconduct ama-elections bona bachiya amanye amabutho bawafake kwama-civilian force phakathi kwabantu nezakhamizi kuma-village ukuthi ba-intimidate abantu babafose ukuvotela i-ZANU-PF.
Baba Chumu, uyazwela lapha okwethulwa ngubaba uNdlovu.
Angazi kumbe uNdlovu lalawa abantu khona kube belokhetho oluhle sebengabanye balaba abakhulu ngebhayibhile na banezinsuku zokugcina kuzaba la maprofita amanga. Angazi ukuthi mina bangona la maprofita edum labana abangaboni into enhle vele ongena yibo vele engqondweni zabo akunanto enhle engenzakala noma ngazi ukuthi ngathi as long as kungathintelanga kusayidi yabo.
Ye, sibone ke siloba bukhumbulani Ncube.
Ukhetho lwakhona-ke akutshengisi njengeminyakeni ukuthi singathi thina hhayi ukhetho solusondele mpela akutshengisi lutho amabandla aphikisayo asikaze siwabone ekhampeni abengisebhulawayo mna last month angizangengibone ama-meetings amakhampeni nganjengayo eminyakeni edlulileyo. So ukhetho lwakhona alukacani nalungicacela ukuthi kanti lukhetho oluzaba lume njani noma i-ZANU-PF izaziqakezela nje dlale le bhora loyodwa izihlohleli Dube. Kutho ukuthi mbona ingani i-ZANU-PF liyayazi from lakudala umsakazo weZimbabwe awukaze ukhulume into kumbe izifiso zikaZulu.
Lo umnumzana Khumbulani Ncube, umnumzana Joseph Chuma kanye lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu kuhlelo Woza Friday lamuhla selomculi wengoma zokholo u-Abigail Moyembe u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abadabuka eBenga abagcinezela ingoma zokholo. Iningi lijale ukucula ingoma eziphathelene lamasiko esitongeni. Kodwa ludade uthi yena ulikholwa. Hikho nje ecula ezokholo. Batshele ngembali yakho lokucula amadlalade amangani.
Ngasuhlabela ngomnyaka 2001 ngama-album amathathu. Makabongwe, makathembeka and basking in his glory.
Sebaningi kakhulu abaculi bengoma zokholo. Wena olamadlalati amathathu, abantu bona bawukemela njani umculo wakho njengoba-ke ucula ngolimi lwakho lwesitonga?
Ama-albhamu amathathu lawa, awokuqala nelesibili azangangenzela kuhle, but this one obasking in its glory yamukelwa kuhle ngabantu kule ngoma yesitongeni ethi Ajane. Ingoma leyi siwine i-award ku-Skies Metro FM Awards. It's a Tonga song and I balayo. Most of the songs in his balayo. Song in his flatty loyal. The lesson is recorded.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe u-Abigail Moyembe esiculela ingoma zokholo kamnandi. Ingoma zakhe ziyatholakala ku-iTunes laku-YouTube njalo ungaxhumana laye emakhasini okuzilibazisa ebulenjini i-Facebook ne-Twitter. Dinga uthi Abigail Moyembe umsekele emlalele pho yena kusasa yakhe ukhalela ukuthi uzathini wentombi yeBhinga.
Njengosisi wesitongeni i-future yami ngibona kakhulu ngi-investa kakhulu emantombazaneni asakhulayo ezibeni zemculo emakhaya especially. Ngiyafuna ukuya emazweni ngi-expose i-talent lami outside Zimbabwe, internationally nje. But inhliziyo yami kakhulu ngifuna ukuthuthukisa osisi wesitongeni ukuthi nabo bekwazi ukuthi baziwe umhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga abasekeli bami, abalaleli bonke all over the world lapho engajali kuyocula khona. Thank you so much. Kungayisini ngabe yayikhona.
olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa.
Lati siyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.